kukwidzwa kwemitengo yedata kwaitwa neEconet kuno afekta zvemabhizimusi zvamunoziva mabhizinesi akawanda nenyaya yeCovid-19 nemarestrictions aripo vari kushandira vari kudzimba. Vanhu vakawanda vari kushanda vari kudzimba, saka vanenge vachida data kuti vange vachishanda virtually. Saka kukwira kwemitengo uku kunoita kutiwo pave nekukwira kweatingati maoperating costsso zvakare emabhizinesi akawanda ayo ane vashandi vari kushanda vari kudzimba. Uyewo zvakare makawana even kuzvikoro chaiko, zvikoro zvakawanda zvaane blended learning approach yekuti vanenge vachinyanya kushandisa pari zvino zvikoro zvakavharwa vari kushandisa mavirtual learning platforms anenge achishandisawo data zvakare.
Saka zvinovakanganisa nenzira ipi, Dr. Chitambara?
Zvinovaafekta vadzidzi uye zvinoita kuti dzimwenguva vamwe vatadza kunge vachiwana mikana iyoyo nekuti madata cost anga agara atori pamusoro.
Asika iyo Econet Wireless iri kuti yamanikidzwa kutora danho iri nekuda kwekukwira kwemutengo wekuti inge ichirarama sekambani, uyewo vari kuti mari idzodzo kana kuti zvikamu zvavakakwidza nazvo zvitori pasi pezvikamu zvakapasiswa nePortras, munoti?
Hongu zvinonzwisisika kutiwo veEconet vari kutraya kuzvikavhawo in terms of my rising operating costs awo iwo, but mitengo yezvinhu, mitengo yedata yanga yagara itori pamusoro, zvachiita kuti vanhu vakawanda even vana vechikoro vatadze kunge vachidzidza zvakanaka through maivo mavirtual learning platforms anenge achida data ya. Saka zvinongoita kuti zvinhu zvizhinji zvopedzera zvaakukwira nekuti zvaakuwedzerawo mitengo macost emabhizinesi akawanda anga ari kushandisa data mumaoperations avo.